Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 14 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inobatana mukuchema vaPaul Rukanda navatafadzwa Mhundwa avakashaya nezuro Manheru mutsaona yemotokari kukwekwe. Varairidzi voramba vakatsika madziro panyaya yavo yekurangwa mabasa zvisinei kuti hurumende iri kuti vaite nhaurirano nayo. Zvinhu munyaya dzeupfumi zvoramba zvakaomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakavimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika pavakapinda panyanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kubatana mukuchema nhengo dzaimbiri vaPaul Rukanda navatafadzwa Mhundwa ava vakashaya nezuro Manheru mutsaona yemotokari kukwekwe. Tsaona iyi yakakuvadzawo mumiriri weGlenview South muparamende amaivimbai Tsvangirai Java pamwe nasachigaro vemadzimai ebato iri muHarare West amai Muringani. VaRukanda avaibatsira amai Tsvangirai Java kutsvaga rutsigiro ndo vaive murongi wemusangano mudunhu reGlenview South. VaMhundwa avaive hanzvadzi yamushakabvu amai Susan Tsvangirai ndo vaivewo mutevedzeri wasachigaro muWard 7 kuMount Pleasant. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaburitsawo mashoko ekunyaradza mhuri dzarasikirwa nehama mutsaona iyi. Vachinyora paTwitter vaMnangagwa vati vane urombo zvikuru nekushaya kwevaviri ava pamwe nevamwe vaviri vakakuvara vachiti ndangariro dzavo dziri kumhuri dzavo. Vatiwo vari kubatana nemhuri yekwatsvangirai pamwe nenyika yose mukunamatira kuti amai Tsvangirai Java vakurumidze kunaya. Vana ava vaibva kuvulawayo mushure memusangano yekutsvaga rutsigiro pamberi pekongresi yebato svondo rinouya. Amai Tsvangirai Java vari kuda kukwikwidza kuve munyori weboka remadzimai. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ndo zvakaitika tichibva kumusangano wedu kuBulawayo. Mwana vaTsvangirai vakaita accident vane vamwe vavo vavanoshanda navo kuBrainview nehama yavo angari mastructures mwana wa hama yaSusan Tsvangirai vanova mai vavo nemukomana wekuGlenview angari mumastructures uyezve achisevenza kukanzu. Mukomana uyu kana pane vanomurangarira anga ari paTheGlenview 27 vakambogara mujere vachinenerwa nhema dzekuti vanga vakuvadza kana kuuraya mupurisa. Akanga ari pavakomana ivavo akabatwa asina mhosva akabuda. Zvino anga ari kushanda mumastructures zvake. Saka ndo zvazoitika izvi kutonga kwamwari tinogamuchira. Asi zvabaya panyama nhende. Zvinorwadza magamba erusununguko ava. Vanga vachishandira rusununguko, vanga vachishandira vaChamisa, vanga vane tarisiro yekudongorera muZimbabwe itsva ichange iri kuuya manje manje. Tina mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Tinonzwa kuti amai Tsvangirai Java vachiri muchipatara vakakuvarawo zvakadii?
Madhokotera asati atibudira pachena sezvamunongozivavo zvine maprivacy. Asi tinotenda kuti Mwari avasvitsa pari zvino vari kuzama kuvayambutsa kuti vange vachibuda muchipatara chinovimba neminamato yevanhu nenyasha dzamwari nekurapa kwaiye nyadenga vachange vari pakati pedu honorable vanovawo futi honorable of parliament. Saka tiri kukumbira zhinji vese nevanhu vese vavanamatire mwana wemukuru wedu vatinodisa zvikuru. Saka tinenge tiinavo munguva yavari kushushikana iyi, munguva yekurwadziwa, munguva yemuedzo.
Chii chakakonzera tsaona iyi vaMafume?
Pakaitika kubonderana paiva neimwe mota yaifamba inenge yakatadza kuestimeta ichida kuovhateka. Saka ipapa ndipo pakazoita kudhumana. Mapurisa edu asati apedza kutiudza kuti zvakafamba sei netarisiro yokuti vachange vachitiudza kuti zvakafamba sei mukufamba kwenguva. Pari zvino nguva yedu yanga yakatarisana nekuti tione kuti ava vari vapenyu vange vaorapiwa, vange vachiwanikwa vari kudzoswa pautano, tozoona kuti zvakafamba sei.
Pane urongwa here hwamaakuziva kune vakashaya kuti vanenge vachichemerwa kupi, vanhu vachiungana papi?
Tichange taakuziva manherano iko zvino vari muno muHarare, vangachigara muHarare kuGlenview ikoko. Saka tabatana nemhuri dzacho tichazvizivisa veruzhinji kuti basa racho riri kubatwa kupi.
Vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekainzenza vari kukurudzira kuti vadzidzisi vasarangwa mabasa asi kuti vaende kunhaurirano nebazi ravo. Mashoko aya anotevera chiziviso chekurangwa mabasa chakapiwa hurumende nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Nzenza vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vadzidzisi vatange vaita nhaurano nebazi ravo vasati vatanga kurangwa mabasa, vachiti panorwa nzou huswa ndihwo hunofa. Vati vadzidzi vazhinji ndivo vanorasikirwa kana vadzidzisi vakaenderera mberi neurongwa hwavo hwekuda kurangwa mabasa. Amai Nzenza vakurudzira sangano reATUS nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende kuti vatange vashandisa gwara renhaurirano navo mushure mekunge ATUS yazivisa hurumende zvondo rapera kuti nhengo dzayo dzichange dzichiramwa mabasa panokwana mazuva 14 kana nhuna dzenhengo dzayo dzisina kugadziriswa.
Nekuti handiti zvichikoro zvichangovhurwa, zvino takutonzwa kuti vaakukanda mapadza pasi. Vanhu ngavakande mapadza pasi kavataurirana. Mungangoti vanhu vari kurima kumunda uko votonzwa mapadza akandwa pasi, vanhu vatoenda. Zvinhu zvinotanga zvataurirano. Saka ndiri kutotanga kuzvinzwa izvozvi kuti mapadza akukandwa pasi, asi chemo changuwo kwavari ndechekuti musati makanda pasi uyai timbotaurirana.
Asi mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kumashure neurongwa hwavo kudzamara hurumende yazadzisa zvido zvavo.
Mainzenza vari kuratidza kusareva chokwadi semutungamiriri watinoremekedza wehurumende. Isu chatiri kuda kuti vadzidzisi vawane mari inokwana kuti vachengete mhuri dzavo. Takavanyorera tsamba dzisingaverengeke tichivakumbira kusangana navo makore ese munguva yese yapfuura tichivaziviswa kuti tinoda masarari zvedu United Circulars. Havana kumbota zuva rimwe chete ravakatikoka kuti tigare pasi titaurirane. Iye zvino vaona kuti tasvika pakuda kurapa mabasa nenyaya yekuti hatisi kubhadharwa. Vaakuda kuwanda nechigunwe vachinyebedzera kunge munhu anoda zvenhaurirano. Isu nhaurirano hatina dambudziko nadzo, asi nhaurirano dzinofanira kuzvara kuwanikwa kwemari. Nekuti isu izvezvi chatiri kuziva ndekuti vanhu upenyu hwavo hwakadomira, haungarambi hwakamira isu tichiswera mumabhodhiroom. Kana Mainzenza vachida kuti tisangane, ngatisanganei vachitiudza madates nekuti mari yematicha in United States dollars inopinda mumaaccounts mavo rini. Hatidi kuita dambe tekuswera tichitandara tichitaura mumahofisi, ivo vanhu vachishaya chikafu muzimba, vanhu vachitadza kuendesa vana kuzvipatara, vanhu vachitadza kuendesa vana kuchikoro.
Amai Nzenza vati musangano pakati pevashandi, hurumende nevemabhizimusi weTripartite Negotiating Forum ndiwo wavari kutarisira kuti uchapedza nyaya dzese dziri kunetsa vashandi.
kuti chindangwa chiri cheku batsira vashandi pamwe chete nema employer pamwe chete ne government kuti kana zvinhu zvichikwira nyaya yogadzirwa sei zvawataura iwe kuti kana vachiti ngatibhadharwei nemari yekunze zvechokwadi zvinhu zvakaoma ikonomi yedu haina kumira zvakanaka asi zviri kugadzirika zviri kuitawo kachinhano nechinhano kana kuti step by step haizi nyaya yatingangoti tingabva tagadzirisa nhasi asi tripartite negotiating forum yandakataura kuparliament svondo rakapera yandichataura zvezvakare mangwana pandinenge ndichitaura ndiri kutaura kuti pfungwa dzabva kubusiness dzabva kuvashandi dzabva kugovernment dzakatenderedzwa pfungwa idzodzo maprovinci ese kuti tinzwe mafungiro evanhu kuti togara sei tese titigadzirise zviri kurwadza vanhu fanika kana kukwira kwezvinhu kana kushayikwa kwemabasa TNF kana tripartite negotiating forum ndiro basa raye iroro rekunzwa zvichemo zvevanhu vese kuti tibatsirane nyika yende mberi
Atuz inoti haisi kuda kuti iwedzerwe mari dzemihoro asi kuti hurumende ibhadhare varayiridzi mari inoenderana nemazana mashanu emadhora ekuamerica iyo yaipiwa varayiridzi vamasaraure vanoti pavanotambira mari dzavo mari iyi inofanirwa kunge yakaenzana nemazana mashanu emadhora ekuamerica neuremu hunenge huchishandiswa musi uyu zvichakadai sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vanofanira kupiwa mari dzinoenderana nekuoma kwaita zvinhu munyika mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vakaudza vashandi pamhemberero dzezuva revashandi kuti vacharonga kuratidzira kwakakomba munguva pfupi iri kutevera kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve vaMutasa vakatiwo mushandi anotambira mari iri pasi anofanira kuwana mari inoita madhora mazana matanhatu emadhora ekuamerica
We are demanding poverty data line related wages $600 nothing more nothing less tawachipisira hatikuda yedu inopfuura ipapo tikuda 600 asi hatide inoderera kubva ipapo
Vashitaura pamberi pezuva revashandi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vakakurudzira vashandirwi kuti vagadzirise mihoro yevashandi, vakavimbisa vashandi kuti hurumende yavo ichachengetedza kodzero dzemushandi wese. Izvi ndizvo Atuz neZCTU dziri kuti dzinoda kuona chido chiri kutaurwa nehurumende kana iri pachokwadi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto yakafanobata matomo muSudan iri kupomera mhosva vatsigiri vevakabviswa nechisimba pachigaro chemutungamiri wenyika vaOmar al-Bashir. Ichiti vari kuvhiringa mabasa ehurumende yechiuto kuitira kuti hurumende iyi ive pasi pevanhuwo zvavo. Vagari vemuBurkina Faso vaita minamato yekurangarira vanhu vashanu vakafa nesvondo pachechi yeRoman Catholic Church. Apo varume vaive nepfuti vachishandisa midhudhudhu vakaridzira pfuti dzavo muvanhu vainge vakaungana muchechi iyi. Apo kusawirirana kuri kuramba kuchienderera mberi pakati peUnited States of America neIran. Nyika mbiri, nyika dziri muEurope dziri kukurudzira mativi ose kuti asawedzere kunetsana uku. America yatotumira kare ngarava yehondo kuMiddle East pamwe nezvombo zveB-52 bombers izvo zvinonzi zvatosvika pabhesi reAmerica riri muKata. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakadzoka kubva muupoteri musi wa22 mbudzi 2017 mushure mekupidigurwa nemauto kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakavimbisa nyika kuti ivo vaizogadzirisa upfumi. Asi kusvika pari zvino zvinenge zvakona n'anga murapwa achida. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamuzinda webato ravo weZANU PF muHarare vadzoka muupoteri, vaMnangagwa vakaudza zvuru nezvuru zvevanhu zvainge zvaungana kuzovatambira kuti vainge vachida kugadzirisa upfumi hwenyika, vachivimbisa vanhu kuti vaizovawanisa mabasa. vaMnangagwa vakabva vadomawo muzvinafundo mutude Ncube kuti vave gurukota rezvemari. Vachitaura muna Gumiguru gore rapera, vaNcube vakati vanoda kuti vanhu vatange kutaura nezvekugona kana kukundikana kwavo kwapera mwedzi mitanhatu. Mwedzi iyi yapfuura vamwe vachiti urongwa hwavo hwetransitional stabilization program hunenge husiri kubudirira, kunyange hazvo ivo vari kuti vakwanisa kudzikisa bhajeti yehurumende. Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti muromo hauzarirwi nerwizi.
Zvinenge zvakona kubva pakachinjwa hurumende, pane zvakawanda zvakataurwa nenyaya yeupfumi. Asi zviri kuitika on the ground ndezvekuti hapana zvachinja.
vaMnangagwa vakavimbisawo kuti vaizokwezva vekunze kusanganisira vekuBritain neAmerica, avo vainge vavatemera zvirango pamwe nevamwe vakuru vakuru veZANU PF vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti Zimbabwe yakundikana zvachose kukwezva vekunze ava.
Mareforms atatakatarisira kuti achaitwa kuti anga achizounza confidence muekonomi, nyaya dzekudhila neuori vakwashukira munyika hadzinisi kufamba nenzira yatachingotichafamba nadzo, ndo nyaya dzino unzawo confidence muekonomi. Saka pari zvino muri kuona kuti nyaya yeconfidence yakachati dererei.
vaMnangagwa vatendererawo nenyika dzakawanda dzinosanganisira China, Russia, Belarus, Switzerland nedzimwe, uko mapepanhau ehurumende anobva aburitsa misoro yenhau yekuti vanenge vadzimba zvikuru nekuwana anonzi mamega deals. Asi vamwe vanoti izvi ndizvo zvaingoitwa navaMugabe pasina chinobuda. Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari muzvina bhizimisi vakalisto Jokonya vanoti nyaya yapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira inyaya yezvirango zvayakatemerwa.
Nyaya inonyanya kurwadza panyaya yemasanctions akaitwa namaAmericans ndeyekuti iwo maAmericans arikutoshandisa masanctions kukondrola nyika dzese dzapasi rose nokuti mari yavo ndeinoshandiswa pasi rose. Saka chanyanya kubaya kunozvo kuti kana ikashandisa mari yavo ivo vanotopedzera mabhengi omune meda akupanishwa kunzi mashandisirei muri kuitira izvozvo nokuti nyika yenyu ine masanctions.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaSfelani Jabangwe vanoti kushayikwa kwemari yekunze kurupa kuti vemabhizimisi vagadzire zvinhu zvishoma. Dambudziko iri rabva ranyanya kukomba sezvo magetsi atangawo kunetsa sezvo mvura yave shoma kukariba uye pasina mari yekunze yekutenga magetsi kubva kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti havo vemaindastry havasi kuzonyanya kudzimirwa magetsi.
Timamiriro atakaita ndeyekuti kumakampani ese kana kuti strategic areas edu ese akafanana kana neve winter cropping ndo vatinenge tichiti magetsi atiri kuwana anofanira kutoti anga achinda kwavari kuti isakanganisika kumativi akafanana naiwayo.
Asi vamoyo vanoti kudzimwa kwemagetsi mudzimba idambudziko zvakare pachitariswa mamiriro eupfumi hweZimbabwe.
Nenyaya yekuti mavasa akachinja, mavasa akuitwa kudzimba, industry hazisi kuindustry dzakajaira chete. Industry dzakudzimba sezvo the nature of production yakati chinjei.
Ko, chii chinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika? Tabvunza vatenda ibiti avo vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC.
It's a political crisis. Hausi vakatonga, it's not possible kuti utonge usina consensus kana kuti chibvumirano chevavo vauri kuda kutonga. Hazvigoneke naizvozvo. Kuupfumi hapana zvavanoziva. Kuupfumi taifanira kuita deal neinonzi macroeconomic stability or fiscal consolidation or kurarama living within our means. Chechipiri tofanira kugadzira nyaya yemonetary policy, tobvisa chipuka chatinonzi RTGS dollar.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vemabhizimisi kuLondon kuAfrica Financial Services Investment Conference svondo rapera kuti Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti ikwanise kukwezva vekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona Nasi. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika nemararamiro evanhu.
Ndinonzi Sasa Gova, ndofona ndiri kuJohannesburg, South Africa. Ndakutaura ndakamenda maerano necongress yeMDC iri kuitwa mupa24 namupa25. Ndirongotiwo hazviri kuitwa zvirinyatsozviona zviri kufamba zvakanaka. Tinyatsoona madhibheti ari kuitwa o, tinyatsoona nhengo dzakafusidza dzavachatidza vari kuda kuitira vanhu vachitaurawo pajekerere. Tikuonawo vachibvunzwa mubvunzo pane zvakamboitika, pane vagara varipo pazvigaro, tinyatsokuona kuti zviri kufamba sei, vanhu vese vachinyatsogutikana. Uyezve inyaya yekumatare yakaiswa yekuti vambomire kunge vachiita kongress yavo, but handioni zvichimisa kongress nekuti MDC inoridzwa navanesu Nchamisa ndoichaunga. Uyezve ndovari kudiwa nevanhu.
Ini ndinonzi William Ngezi, ndirikutaura ndiriko Canada kuMontreal. Zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvino shaisa mufaro kunyanya-nyanya kune isi vana veZimbabwe. Nechikonzero chekuti Zimbabwe inyika yakanaka, asi mamiriro aita zvinhu muZimbabwe anoratidza kuti isu vana veZimbabwe tiri kushaya hanya nenyika yedu. Tiri kukundikana kuzvipa upfumi hwatiinahwo hwakafanana nemvura. Zimbabwe hatingati inyika isina mvura zvamuchose, asi nyika yekuti tiri kukundikana kana kuti utungamiriri huri kukundikana kugadzirisa zvidi zvinodiwa nevanhu. Dai utungamiriri waita hanya nevanhu, zvinhu zvaikwanisa kugadziriswa zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, varayiridzi vechikwata chemawarriors Sande Chidzambwa naLloyd Mutasa vazivisa veruzhinji mazita echikwata chavo chekumakundano e2019 Africa Cup of Nations Finals neCOSAFA Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Varayiridzi ava vadoma chikwata chakasimba chinosanganisira Nyasha Mushekwi, oyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake chekuChina cheDalian Yifan. Mushekwi akapedzisira kutambira maWarriors kuma 2017 Africa Cup of Nations kuGabon. Asi makandiro ari kuita zvibodzwa amanikidza Sande Chidzambwa nevamwe vake kumupa mukana wekunotamba kuEgypt. Asi mushekwi haasi kuuya kuzotamba kuCOSAFA Cup sezvo Nabu kuChina ichangotanga, asi achabatana nevamwe vese vemaOrioles kuEgypt kumakwikwi anotanga muna chikumi. Mushekwi haasiriye ega asina kutamba munzira yemakundano aya adaidzwa, sezvo Chidzambwa apa mukana zvekare kuna Walter Musona, Tafadzwa Rusike, Dennis Dauda, Tabani Kamsoko na Lawrence Muhlanga. Asi vakawanda vari muchikwata ichi ndeavo vakabatsira Zimbabwe kubudirira kuenda kuEgypt, kusanganisira captain wavo Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Evans Rusike, Tendai Darikwa, Ronald Pumbidzai, Marvelous Nakamba, Tino Kadewere na Alec Mudimu. Manager wa Warriors wa Wellington Mpandare vanoti dadanurira vamwe vevatambi vavadaidza.
Ronald Rumbidzai, Tendai Darikwa, ma midfielders Dani Piri, Masha Munetsi, Marvelous Nakamba, Kutelezi Nguwe, Tafadzwa Kutinyu, Ovid Karuru, Kama Billiard, Kudakwashe Mahachi, Tafadzwa Rusike, Richard Dachiro, Talent Shawapiwa, Leroy Mavunga, Knowledge Msona, Tavan Msoko, Roto Chidengetere, Mastrikers Acho, Nyasha Mushekwi, Ivan Zirusike, Walter Msona, Tinotenda Kadewere.
Vampandare, vanoti vari kufara nevakomana vavaunganidza ava, vachitivo vakabva kure nehondo yeAfcon, zvekuti vane chivimbo chekuti vanonoita mashiripiti kumakundano aya.
Mukatarisa kumakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia. Saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Munyori wemutambo wenhabvu vatawanda Tafire Nyika vanoti semaonero avo chikwata ichi chakasimba zvikuru zvekuti vari kuona tichinopunza mikono kuEgypt.
Chikwata ichi tinotini chikwata chakasimba. Mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino, ndo chikwata chakasvitsa ipapa kunze kwe just two new faces. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda sezvo sechikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers esapfu.
Vamupandare vanoti taurira urongwa hwegadziriro yemaOrioles vasati vasimuka kuenda kuEgypt.
Tiri kutarisa kuti vakomana ava vanga vachipinda mucampi musi wa20 tichozosimuka zvakare takananga paDurban musi wa28 uko kwatichange takakemba kusvika tatanga kutamba magames ekuCOSAFA. Tozobvako neimwe timu takananga paNigeria musi wa5 iyo timu inenge nevakomana 18 vachinotamba musi wa8 neNigeria.
Maodeas ari kutarisira kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira Zimbabwe yatenderwa kutamba nedzimwe nyika muna 1980. Katatu kese kavakaenda kumakwikwi aya muna 2004, 2006 na 2017, Zimbabwe yanga ichingobuditswa munharaunda yemuma gungano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Nhasi tiri kutarisa kushandiswa kwesocial media mukufambiswa kwemashoko munyika. Semaonerenyu, social media iri kubatsira here vatapi venhau mukufambiswa kwemashoko kwakanaka? Veruzhinji vari kushandisawo zvakadii social media? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba zvekare +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa misoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobatana mukuchema vaPaul Rukanda navatafadzwa Mundwa avakashaya nezuro manheru mutsaona yemotokari kukwekwe. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standekile Muhlanga.